Maneraka na kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tunosanga na zokare manero anasi, urumswe China, zita 10, 2020. Magate ilira ku Studio 7, nefenyiro inya zirigitika mu Zimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, ilimu Washington DC. Tenda kutuma kwanza kuwane su mchurongwa chadusha nasi. Ini ndini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndi chiti yesu na yusuri mchurongwa chadusha nasi. Munu mwechete ofane chivere cha COVID-19 mwarare ne zuro apo wandu evanu wabartane chivere ichi mnyika yose wadarika zuru bumi nechimweka na kuti 11,000. Urumende yoramba kuti muzvare mere mubaiwa muzimai wemuteweziri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vari kunetsana naye aende kunorapwa kunze kwenyika. MDC nezano PF zvinakurirana nyoka menyu pakuputswa kwedzimba kubudiriro muHarare mvura ichinaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica wobatana nevamwe mudunhu reTexas kuda kuti dare rirase mamwe mavhoti ava Joe Biden vakasarudzwa kutungamira nyika. Indwe mimwe misoro inaozedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 muHarare nezuro. Izvo zvinoreva kuti vanhu vafane chirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana matatu nevana kana kuti 304. Vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe kana kuti 11,007. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,556. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 9,147 mushure mekunge vanhu makumi masere nevashanu kana kuti 85 vapora nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika pazviuru makumi mashanu nezvina zvine mazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 54,856. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere ane zviuru mazana masere kana kuti 68.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 289,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vave kudarika mamiriyoni makumi mana nemana ane zviuru mazana matatu kana kuti 44.3 million. Nasi ya batana nezimwe nyika mkucherechedza zuva rekuchengetezwa kwekodzero dzevanhu sezvakatarwa neUnited Nations. asi munyika amuna kuirirana hurumende ichiti iri kuremekedza kodzero dzevanhu asi vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vanoti kodzero dzevanhu dzakakosha zvikuru muupenyu asi dzinoshaya basa kana veruzhinji vasingazive nezvadzo. Vamwe vange vachitaura semunyarikani pachiitiko chemakundano ezvikoro aitwa sekucherechedza zuva reInternational Human Rights Day muBulawayo nhasi. Vati zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vakure vachiziva nezvekodzero dzevanhu.
If rights are just in statutes and not with the people, then they are useless.
Kana kodzero dzikangove magwaro chete dzisingazivikanwe nevanhu, hadzina zvadzinobatsira. Kodzero dzinofanira kuti dzidzidziswe kuruzhinji, kuti vagodzidzidza nekudzinzwisisa, kuitira kuti vagokwanisa kudzirwira.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaiLasto Mugwadi vatsinirawo izvi vachiti commission yavo iri kuita zvose zvainogona kuti idzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Vati chirongwa chehigh school human rights quiz ndeimwe nzira yekudzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzevanhu.
Takanangana gore rino nevana vechikoro nenyaya yekuti donzo riripo nderewo kusimudzira nekupa ruzivo kuvanhu, yatinoti promotion of education pachirungu. Saka kuna vamwe vanokwanisa kuzviita izvozvi kupinda vana vechikoro.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona sei ruzivo rweveruzhinji pamusoro pekodzero dzavo, vamugwadi vati vanogutsikana kuti vanhu vakawanda vaive kuziva nezvekodzero dzavo kana kuchitariswa zvichemo zvinounzwa kukomisheni yavo.
Vawanda vaakuziva, asi zvakadaro futi tinenge tichida kuti tirambe tichiinda kunze kuatisina mahofisi. Mahofisi edu ari muHarare nomuBulawayo muno muchete. Saka taishuira kuti tiene maofisi kuprovinsi yega yega kuti ruzivo rwacho rwunyanyosvika kuvanhu.
Chikoro chePumula High School ndicho chakunda zvimwe zvikoro zvitatu zvange zviri mumakundano emibvunzo iri pamusoro pezvekodzero dzevanhu, uye chavana mubayiro wemadhora mazana mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti US$900. Mumwe mudzidzi wepaPumula Elton Chirinda uyo ange ari muchikwata change chiri mumakundano aya atafara zvikuru kuti chikoro chake ndicho chakunda.
Ndikufara marise ma incitement emunhu wese, hamukiki kuti wakaita sei uri mutema, wakaita sei ndiye munhu wese.
Mumashoko kuvatori venhau, masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ati Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya uye vanhu vari kumbunyikidzwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende iri kushandisa zvirongwa zvekurwisa chirwere checoronavirus sechombo chekutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri ratiwo Commission of the African Commission on Human and People's Rights yakabuda nechisungo chakakosha zvikuru pamusoro penyika yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu ichiti iri kurwisa denda reCOVID-19. Sangano iri rinoti mashoko aya akauya mushure mekunge vamwe vakuru muUnited Nations muna chikumi vashora nyaya yekupambwa kwevanhu uye kutochwa. Asi hurumende iri kuti vamwe vari kuzvipamba nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, kunyange isiri kuferefeta nyaya dzimwe dzinonzi dzine umbowo huri pachena sekupambwa kwatawanda Mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu.
Tingati muZimbabwe chikuru ndechekuti vanhu vazive kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika, uyezve vatsvage nzira dzekuti kodzero idzodzo dziremekedzwe. Nekuti tinoona kuti gore rino kodzero zhinji hadzina kuzadziswa, hadzina kuremekedzwa, uyezve vanhu vanga vachimbunyikidzwa.
Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira vanhu pasi rose kuti vaendese kodzero dzevanhu pamberi muurongwa hwekuedza kugadzirisa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumashoko kuvatori venhau vaGuterres vati chirwere ichi chanyanya kukonzera matambudziko kuvashandi, vanasikana, madzimai, vakwegura, vakaremara uye marudzi madiki. Vatiwo vamwe vatungamiri vabva vatora mukana wechirwere ichi kudzvinyirira vanhu zvakanyanya. Zuva reInternational Human Rights Day izuva rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 mbudzi wega wega. Dinginira regore rino rakanangana nekutsvaga nzira dzekubuda munyatwa yedenda reCOVID-19 pachichengetedzwa kodzero dzevanhu kana kuti recover better, stand up for human rights. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
chai hurumende nasa apikisa chikumbiro cha muzare Mary Mubayiwa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga wavari kunetsana naye chekuti vapiwe gwaro ravo riri mumaoko ematare edzimhosva kuitira kuti vakwanise kuenda kunorapwa kunze kwenyika. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi, gweta ramuzvare Mubayiwa, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti muzvare Mubayiwa, vari kurwara zvakaipisisa zvokuti vave kutogara nechiubwe inodhonza urwa mumaoko avo, ayo akakuvara pakaputika bhambu kuwhite city stadium kuBulawayo, paiitwa musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo, pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Amai Mutetwa, vati muzvare Mubayiwa vari kuda pasipoti yavo, kuti vanorapwa kuSouth Africa, sezvo muZimbabwe musina ana chiremba vanokwanisa kuvara. Mutongi wedare va Benjamin Chikowero vamboti muzvare Mubayiwa vaunzwe kudare asi pavaunzwa vachikowero vazoti havasi kukwanisa kuvaona vachiti hazvina zvazvinobatsira sezvo vasiri chiremba. Zvichakadai, gweta rehurumende amai Sharon Fero vati muZimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa. Vakaburitsa tsamba yevamwe chiremba yepachipatura chepari renyatwa vanzi vanonzi Dr. Magure avo vati mutsamba yavo vanoda kuunganidzana chiremba vakawanda kuti vaone kuti chirwere chekuzvimba maoko nemakumbo china muzvare Mubayiwa chinorapika here. Amai Fero vatiwo muzvare Mubayiwa vanogona kunovhiringidzana nevafakazi kuSouth Africa uye vanogona kusadzoka kuti vazotongwa pamhosva yavari kupomerwa muno sezvo vari munhu ane midziyo nedzimba kuSouth Africa kwakare. Asi amai Mutetwa vati Zimbabwe neSouth Africa inyika dzakanyorerana chibvumirano chekuti vasungwa vanenge vachidiwa munyika mbiri idzi vanogona kusungwa vodzoswa kuzotongwa kana kuti extradition treaty. Vatiwo kunyange zvikanzi muZimbabwe munana mazvikokota vanokwanisa kuvarapa. Muzvare Mubayiwa vane kodzero dzekurapwa nachiremba wavanoda uye vati chiremba weSouth Africa uyu ndiye aivarapa vasati vambosungwa. Vatiwo murume wavo vaKonstantino Chiwenga vari kunze kwenyika uko kwavari kurapwa nanachiremba vavanoda. Saka nokudaro muzvare Mubayiwa vanofanira kupiwa mukana wekuti varapwewo kwavanoda kuitira kuti vagozokwanisa kumira pamberi pedare vakasimba pachatanga kutongwa nyaya yavo musiwandira 28 gore rinouya. Mushure mekunzwa mativi ose, vachikowero vati vanoda nguva yekuongorora zvasvitswa kwavari mudare vasati vatura mutongo wavo muzuvara vasina kutara. Amai Mutetwa vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
The judge has reserved his ruling. Basically, we made argument. The state opposed the granting of the release of a passport for medical attention.
Mutongi wedare ati achatura mutongo muzuva raasina kutaura asi tapikisana semagweta. Hurumende yapikisa chikumbiro chedu chekuti vapiwe pasipoti yavo.
Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavaive mune chimwe chipatara cheSouth Africa asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yekuziya mabasa akabatwa naambuya nehanda uye kusawirirana kwauya munyika nekuda kwechiumbwa chekuvaremekedza. Vari kutungamira basa iri vanoti havo riri kufamba zvakanaka. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikamu cheNational Museums and Monuments of Zimbabwe, Dr. Godfrey Maachi, vati basa riri kufamba zvakanaka.
Saka tingati iko basa iro restatue yambuya nehanda pachayo inenge yaitawo progress ino yakanaka. Chasara ndicho kuti iko pamwe ino zvinoda kugadziriswa kana zviripo zvogadziriswa so that chinoturika chivakwa chambuya nehanda ichino chinenge chichiita probably a good representation yambuya nehanda.
Nyange hazvo pange pachitarisirwa kuti chivakwa ichi chichaturikwa svondo rino, vamahachi vati havakwanisi kutaura kuti zvichaitika here kana kuti kwete. Vachiti izvi zvinoenderana nekuti basa riri kufamba sei pachivakwa ichi pamwe nepachichaturikwa. Asi mumwe murayiridzi wezvidzidzo zvenhoroondo kana kuti history asi asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose asi zvingadai zvakaitwa kare.
It's invalid, so that it will remind the future generation heroines, my heroes and heroines are right out in Zimbabwe, independent. But considering our economy, there are more pressing issues that resources have to be channeled through Gwen Daikoko, and we are expecting the church.
Mumwe Mukari, Muharare, Va Jason Shumba, Vauza Studio 7, Kutishun Jaka, Mamunika, Paris, you know, we have known us Sokuti, they will remain the Akoshesa, Junjuno Batra Verjinji.
Panguwa inwe, hazina kukosha, kunge tichikoshe za chii, zhugumbuwa, hazina za chino unza, rubatiru, mungatime nyinge Zimbabwe panguwa inwe, shara hiri koi zwezi, wana wanambe utulungo nzi pumbuza, asimbiwe chakachira makomba, sateta zi, tapio, mopetira mariose, kuchugumbuwa, chambuya nana, hali kwa ura ngarambuya nana, mjiti nyepera kutobo wa inwe.
Vache Nisani Ndungakwa, Vesanganore Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vanoti, nyaya kutiparikita mtauro pamsoro pechivezu wa ichi, inoradza kuti hapana kuwirira na munyika pamsoro penyaya iye.
Chini chivezu chakanaka chinotambirwa chikonzero mtauro, zvakafanira kubuda kwakaita mugambi, munhu wese akangoendawo achingomwa achipembereka nemotika.
Vama hachivati urumende, inoterera zviri kutaurwa nevanhu, uye bazi ravo rinotevera gwara rinodiwa neurumende. Asi, vati zvivakwa zvakaita sechambuya nehanda, zvakakosha chose munyika, vachiti zvinoita kuti vanhu vazive kuti nyika yakabva kupi.
Saka inhoroondo yeZimbabwe yatinenge tichiita chicherechedzo chinoita kuti iko vana vanhasi nevamangwana vawane something physical, something tangible chinoita kuti iko chivarangaridze nehistory yavo iyoyo nokuti yakakosha.
Ambuya nehanda vakasimudza mweya wehondo muchimurenga chechipiri zvakapa kuti Zimbabwe iwane kuzvitonga kuzere muna 1980. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vabatana nenhengo dzebato ravo remaRepublicans mudunhu reTexas nemamwe matunhu kukwidza kudare nyaya yekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzisatambirwe muchire mekukundwa kwavo navaJoe Biden vebato remaDemocrats. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare negweta guru muTexas vaKen Paxton. Dzimwe nhengo dzedare remaRepublicans dzakakwidzawo nyaya kudare kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mudunhu iri, asi dare reSupreme Court rakati pakanga pasina humbo hwakakwana uye vatongi vose vematare mapfumbamwe vakatenderana nemutongo uyu. VaTrump vari kuti mamwe matunhu haana kutevedzera mutemo sezvo aiti ari kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi matare mazhinji arasa nyaya zhinji dzivatsigiri vavaTrump achiti hapana humbowo huri kuunzwa kudare. Asi vamwe mubato ravaTrump vari kuti zvavari kuita kupedza nguva. Senator John Corin vebato remaRepublicans vatiwo havaone zviri kuitwa navaTrump nevamwe muTexas zvichishanda, nekuti muAmerica matunhu ose ane kodzero yekuita sarudzo sezvino mutemo yavo, nekudaro Texas haingapindire mune zviri kuitwa ikoko. Senator Mitt Romney vakambokwikwidza vakamirira bato remaRepublicans vatiwo zviri kuitwa zvinoratidza kushaya njere. Zvichakadaro, vaBiden svondo rinouya vari kutarisirwa kuenda kudunhu reGeorgia kunobatsira kutsvaga rutsigiro vaJohn Ossoff navaRaphael Warnock, avo vari kukwikwidza musarudzo mbiri dzakakosha zvikuru dzichaburitsa pachena kuti ndiani anenge achitungamira mudare reSenate. VaBiden parizvino vari kuita basa vari mudunhu ravo reDelaware vakamirira kutora mhiko musi wa20 ndira vozopinda muWhite House muWashington DC. Mune imwe wenyaya, matikitivha eFBI anonzi ari kuongororawo mwana vavaBiden vaHunter Biden panyaya yekuti vaibhadhara here mutero uye kudyidzana kwavo nevamwe vana muzvinabhizimusi vekuChina. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza mudunhu reTigray iro rokurwisana nehurumende yeEthiopia vanoti havasi kuziva kuti hama dzavo dzakasara dzichapona here muhondo iyi. Madzimai ari kuenda muupoteri kunyanya kuSudan anoti kunyangwe aiedza kudzivirira vana vavo kuti vasaone mitumbi yevanhu vainge vakafa mumigwagwa, vamwe vana ava vaizozviona votanga kubvunza kuti ndiani ainge auraya vanhu ava. hondo iyi iyo iri kushorwa ne United Nations yakatanga munambudzi. Afghanistan ne Iran dzaparura nhasi njanji inobatanidza nyika mbiri idzi. Paine tarisiro huru yekuti izvi zvichabatsira zvikuru munyaya dzekutengeserana mudunhu rose uye kushanya. Njanji iyi yakareba makiromita mazana maviri nemakumi maviri nemashanu. Vatungamiri venyika mbiri idzi vaAshraf Ghani vekuAfghanistan navaHassan Rouhani vekuIran vataura pakuparurwa kwenjanji iyi pamadande mutande sezvo vanga vachityira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kukandirana nyoka menyu pakati kwehurumende nebato rinopikisa reMDC Alliance zvichitevera kupuswa kuri kuitwa dzimba nezvivakwa zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare. Nezuro munyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance Vaseso Zvidzai vakanyora gwaro vachishoropodza bazi rezvekutongwa kwematunhu gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, gurukota rinoona nedunhu reHarare vaOliver Chidau pamwe nevari kufambisa mabasa ebudiriro mudunhu iri vatafadzwa muguti vachiti kupuswa kwedzimba uku kwaita kuti mhuri dzirasikirwe nepekugara pamwe nepfuma uye kuti kuri kuitika munguva yekunaya kwemvura. Asi vachinyorawo padande mutande reTwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo urongwa hwekupuswa kwedzimba muHarare chiri chisungo chakaitwa nekanzuro yeguta iri. VaMangwana vatiwo kanzuro yeHarare yakatoenda kumatare edzimhosva ichida kuti ipiwe mvumo yekuenderera mberi nekupusa dzimba dziri kunzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Asi vamwe vava kuona chiitiko ichi sechave kushandiswa sechombo chezvematongerwo enyika mukurwira masimba pakati pebato riri kutonga nerinopikisa reMDC Alliance muguta reHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza vari kuUnited Kingdom pamwe nemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muboka remadzimai muMDC Alliance amai Barbara Tanyanyiwa vari kuUK zvakare. Tatanga nekubvunza amai Tanyanyiwa kuti vanoti kudii nekupuswa kunonzi kuri kuitwa dzimba nekanzuru iri pasi pebato ravo.
Maita vakandemiri, zvino zvinosuwisa zvikuru nyaya iri kuitika kuHarare kubazirwa kwedzimba kuri kuitwa vanhu. Zvino zvinorwadza zvikuru sei, inini ndiri mudzimai ndinoona kuti zviri kunyanya kuafekta madzimai akawanda vana vari panze kuri kunaya. Tinozviziva kuti maguta akawanda ari pasi peMDC asi hapana munhu asingazvizivi kuti malocal authorities ari pasi peminister of local government inova ndiyo iri kutungamirwa navaJulai Moyo vanobva kubato reZANU PF. Saka izvozvo hazvinidzi rocket scientist wakandemiri kuti zvizivikane, vanhu vanozviziva. Ndofunga kana mukatarisa pane vhidhiyo yakambobuda ichitenderera yakabudiswa navamunangagwa vachitizvo chero macouncils ari pasi peMDC chavaita kuti vatadze kushanda hazvizozoita nokuti ivo vanoona everything malocal governments ndavo zvese ndezvavo. Ndofunga vhidhiyo yachona iyo muchikuiziva. Saka vakato bvuma ivo pachavo kuti ndivo vanotonga macity councils kana malocal councils. Saka iyo hainei nechekuita neMDC Alliance.
Ndikubatei muromo, regai timunzwa kuna Dr. Mavhaza.
Mai Tanyanyiwa havakunzwisisa matongerwo anoitwa local government. Local government inotongwa nelocal authority which is the council. Saka inaHarare the council inoranwa neMDC. Kubva pana meya kanso yaHarare inotongwa neMDC and maminets ecouncil akaaprova kuti maillegal structures anga achipfunzwa. Saka our argument ndeyekuti dzimba idzi kunyange ari maillegal structures why now makuzopfunza kuchinaya kubva dzaivakwa kusvika yapera yatsigirwa vanhu vekanso vasingaonyeri kuti vari kuvakwa zvinhu zvinilegal. Why did they wait vanhu vapedza mari mukuvaka kupfirira sewage pipe nemagetsi? It is actually a settlement yatova complete. Because the council was supposed to either kuapa another area alternative. Asi pumiri ba mutemo kuzinga wa mukati member. Kuchwasia musango, kuchwasia wasina bekugara. There must always be an alternative.
Maita nyanyiwa, imimi kana kanzuri yenyu ya Harare isine inechekuita nukupukanya wakutu wa mzimba. Dai vashandika na we kanzuri, wasingato zumbu vizifanira mga wachuhuni kwa wari pa makatapira, wari pa mberi mkushanda kuita basaya. Nukuti kutongo participator kune kuchita kanzu, kura kiza wati muruku chambira shirukuitu kwa za muruku tishirukutu nga miru wane urumendi.
Ma employees, council, wakande miri, awa report direct kuna mayor, dofu kateza tinozisiwa, kune procedure. Wapi yuma directives na mea. Tese tuwa zwati mea wangu waka sungwa. I politics, wakademiri, mea wangu waka sungwa. Zete hizi, tuzaka hitu kwa mea wasipo. Saka kutizinzanzi, mea ndewe MDC. Saka madimolitions. A hitu kwa nekuti mea approve madimolitions. I politics, irubitika hii. But tuta mkota oranezo kuti. Shokuti tisikwere kisikati zana nyoka menyu. Tino ziziwa nyate kwa harari tino ziziwa kuti. Kana takushitu kwa my elections. Kwa wano wano piwa lendi isipo wanopiwa lendi ipasinga kodzeri kuti vanhu vavake vachizviziva zvavo vachiita kuti vatsvage mavhoti kana vavhoterwa vakuchitanga manje kushungurudza vanhu hazvinakidzi vakandemiri tingataure panapa tichikandirana nyoka mhenyu but zviripo nezvekuti vanhu vari kutambura and this is wrong and this is bad. It has got nothing to do with MGC, this demolition.
Dr. Mavaza, zvataurwa namaita Nyanyiwa izvi.
These of these, we speak the council's order to stop the demolition. People have enough notice, and it's a tie with a good demolish these properties. But I think my general wants the CC local government. Number one, mayor has three other directives, or directive area. Mayor would direct or not, the council keeps on working. Number two, my council workers are instructed in the government, as my civil servants, and to manage council. Council, you know, I want my councillors and the mayor are the executive in charge. And again, Munona Kuti, my police are the Ari for Paru Demonstrates by it. I was my police, Urubeg, I was my police, Nika, my police, a council, do an end of people, a single Zao, and I didn't keep on here by the Puna Kotama politics.
Avangavari Nengwe Zanu PF, wachiongorora zvematongero enyika, Dr. Simba Mavaza. Manzwa zvakare kubva kumunyora anoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka remadzimai muMDC Alliance amai Barbara Tanyanyiwa. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain Studio 7. Chedu che Life Talk Women's Round Table chatinotaura nezvekusangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 p.m. Nhasi tiri kutarisa zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day riri kuuya mushure mekupera kwemazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba. Tichatarisawo nezvesarudzo dzemuamerica umo mutungamiri wenyika vadonald trump voedzazve kuenda kumatare kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Munhu mumwe chete ofane chirwere checovid-19 muHarare nezuro, apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika zviuru 11 kana kuti 11,000. Hurumende yoramba kuti muzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana naye aende kunorapwa kunze kwenyika. VMDC nezano PF vona kurirana nyoka menyu pakupuswa kwedzimba kubudiriro muHarare mvura ichinaya. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vobatana nevamwe mudunhu reTexas kuda kuti dare rirase mamwe mavhoti avaJoe Biden avo vakasarudzwa kutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.